Vashtaura pakusvitswa kwaitwa mari iyi kuhurumende yeZimbabwe nhasi, First Assistant Director General weAustralia Agency for International Development, kana kuti AusAID, amai Margaret McKinnon, vati hurumende yavo yakazvipira mukubatsira Zimbabwe muzvirongwa zvinoyamura veruzhinji.
Australia is committed to supporting the water sector in Zimbabwe. It has provided $90 million since 2009. And we are proposing to contribute $30 million to this program over the next 3 years. Our assistance to WASH in Zimbabwe commenced with the cholera epidemic that affected this country so badly in 2008 and 9. It will now continue. We will put our efforts towards preventing the recurrence of the crisis by helping to rehabilitate degraded water and sanitation systems and strengthen management.
Gurukota rinoona nezvemvura, Vasamuel Spepankomo, vatiwo mari yavapiwa iyi pasi pechirongwa chiri kudaidzwa kuti Small Towns Water Sanitation and Hygiene Program, kana kuti WASH, ichashanda zvakaomarara mukurwisana nezvirwere zvinokonzerwa nekushayikwa kwehutsanana zvakaita sekorera netyphoid.
Provision of safe water and sanitation improves human dignity and increases basic education outcomes, economic productivity and the gender equality. We will do well to remember that as a country, we have paid a heavy price in terms of diseases caused by inadequate safe water supply and sanitation. We all recall with sadness that it was the poor state of water and sanitation infrastructure in urban areas which caused the cholera outbreak of 2008-2009, in which 4,300 people lost their lives.
Gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo vatiwo vafara zvikuru kuti Australia yava pamari iyi, uye vati bazi ravo richashanda zvakasimba kuti makanzuro ose apiwa mari iyi achaishandisa zvinemwero kuti abatsire veruzhinji.
Patsvagwa makanzuro anoita 14 kuti abatsirike nemari ye 30 million. 30 million though ichauya mumakore matatu. Gore rino mamirioni gumi, gore rinouya mamirioni gumi. Saka ukanyatsodzamisa pfungwa kuti makanzuro 14 gore rino rese vanosenzesa 10 million. Zviri kureva kuti kanzuro yega yega mari yainosenzesa haisviki miriyoni. But kana wapuwa tenda, saka tiri kutenda kuti tata matikanzuro edu abatsirwa vachanotengawo pamba apo, vachanotrena matechnicians avo kuti vagadzire kuti dhorobha ravo rifambe zvakanaka. So tiri kutenda izvozvo zvatapuwa.
Vakafanobata chigaro chemumiriri weUNICEF muZimbabwe vaJean Mez vatiwo kupiwa kwaitwa Zimbabwe mari iyi kuchabatsira nyika kuti izadzise zviga zvakatarwa neUnited Nations kuti zvinge zvaitwa munyaya dzezveutano kana kuti maMillennium Development Goals.
Some 27% of the population does not have access to safe water and 40% does not have access to sanitation. Most water and sanitation infrastructure needs repair, needs some upgrade. While it is estimated that Zimbabwe needs some 365 million per year for water and another additional 336 million for sanitation in the country to meet the MDGs.
Mari yapiwa hurumende yeZimbabwe iyi ichashandiswa ichibva muhomwe inenge yakabatwa neUNICEF. Vachipindura mvunzo yevatori venhau yekuti sei nyika dzekunze pamwe nemasangano anobatsira achiramba achiisa mari muhomwe yemasangano akaita seUNICEF asingape mari iyi kuhurumende, Vankomo vati Zimbabwe ichiri pasi pezvirango, saka nokudaro nyika dzinodyidzana neZimbabwe dzakati dzinongokwanisa kupa nyika mari kubudikidza nemasangano aya chete kusvikira zvirango izvi zvabviswa. Madhorobha madiki achapiwa mari anoti Bindura, Chipinge, Chiredzi, Chivhu, Gokwe, Gwanda, Wange, Karoi, Mutoko, Mvurwi, Plumtree, Rusape, Shurugwi nezvishavane. Australia inoti ichange ichiburitsa mamirioni gumi pagore kwemakore matatu achange achigovanwa nemadhorobha aya, uye mari iyi ichashandiswa mukusimudzirwa kwenyaya dzemvura pamwe neutano, zvikuru mukurwisana nekuputika kwepombi dzinofambisa tsvina yemuzvimbuzi mumadhorobha aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.